Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 10/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tisagadzirawo masolution nyanyanya kuti vanhu ngavataurirane. Ngavaite dialogue pakati pavachamisa nai Emerson so that vanhu veZimbabwe vambopawo. Tachivapawo mazano nyaya yeikonomi nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei nyaya yedrip yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari marinetsi munozvifambisa sei
bato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika
nokuti tingakwanisa hedu kuva mwaungakwanisa kuona kuchinja kwakanaka asi ndiona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende ruzhinji harusina chivimbo namabhengi nokuti kumabhengi ikokoku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo saka handioni kuchinja kwezvakanaka hen kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zviramba zvichirwadza vanhu
dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muzimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc webatevedzeri vemutungamiriri wemdc inotungamirirwa navanelson chamisa vatendai biti vange vachishanya kubritain nekufrance vachikurudzira nyika mbiri idzi kuti dzikurudzire hurukuro pakati pebato ravo nebato riri kutonga muzimbabwe vabiti vaudza studio 7 kuti bato ravo harichangoita zvekushora badzi asi rinoda kubatsirawo nemazano nemhinduro yezvinhu zviri kunetsa munyika vabiti vati bato ravo rinoda kuti nyika dzekunze dzive nechekuita nezviri kuitika muzimbabwe uye kuti dzimire divi rimwe chete nevanhu veruzhinji zvikuru sei panguva ino apo vanorwira kodzero dzevanhu vari kusungwa nekurohwa nevanhu vehurumende tabata vabiti kuti tinzwe nezvenyaya iyi
kuno veBritain vakamboda kuti vaconfuswe Emerson Mnangagwa nesocalled new dispensation vakamborasikunyanyanya paive paine ambassador uya muzvarwe Katrina Deng so zvazvakakosha kuti varidze kuti gwara rakanaka nderevanhu nderindi tine crisis yelegitimacy kuzimbabwe vakamisa vakahwina election tine crisis yeikonomi murume anoitwa mutuvingube idofo remakokoko murume anoitwa Mnangagwa idofo remakokoko asi hakusingokutaura kuti zvimbabwe zvakashata tachisagadzirawo masolution nyanyanya kuti vanhu ngavataurirane ngavapaite dialogue pakati pavachamisa nai Emerson so that vanhu vezimbabwe vambopawo tachivapawo mazano nyaya yeikonomi nguva tichibvunza zvakanyanya kuti nyaya yeikonomi munoifambisa sei nyaya yedrip yezvikwere zvenyika munoifambisa sei nyaya yemari marinetsi munozvifambisa sei imi savabiti semunhu akambotungamira tichivataura kuti aiwa vemdc ndokubasa kwedu ikoko tokwanisa kununura so vanga vachida kutonzwawo so zvazvakawanda there was very useful and deep discussions and ndoda kutenda minister Harriet Baldwin nekutitambira zvakanaka ndoda kutendawo mamachinda ari muBritish government atichamadoma nemaita ndoda kutendawo zvakare mamachinda ari muFrench government nyanyanya director of africa avo nekutitambira zvemushe nekunyatsoda kunzwisisa chaizvo kuti Zimbabwe inombofamba sei
vari kuzvitambira here uye pane zvavari kuvimbisa here
I think chatakavakudzira kuti vavimbisike ndekuti vamire pachokwadi vamire nevana vezimbabwe so takakunyanyokurudzira ai humanitarian assistance sezvamunoziva zimbabwe yarohwa necyclone idai nemacyclone akawanda the environment is under threat so takati mirai nevanhu vezimbabwe chechipiri takati mirai nemapoka anoira nezvekodzero dzevanhu zvamunoona imi nyaya dzekodzero kuZimbabwe, vanhu varongosunga, vanongorohwa, vana mukoma Obed Masaraure vakarohwa zvinotyisa marimwe zuro ayi, vana Stamin Dewa nevamwe vachisungwa. Isu tatito nditori pausungwa izvozvi, tati mirai nekodzero dzevanhu, mirai nemaorganizations akafanana Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Chitatu tachiva kukurudzira kuti let's find a permanent solution to the Zimbabwean crisis. Let's create a soft landing to the Zimbabwean crisis. Because tikasa create a soft landing, unogona kukuu, vanhu vanogona kushutuka zvakare. So ngapaite hurukuro, pakati pavachamisa vakatunga MDC, batora ndiri vice president, naiye amuti Emmerson Mnangagwa. So we were calling and urging for a soft landing on Zimbabwe.
Avo vange vari umwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vari parunare kuLondon, United Kingdom neStudio 7. Nyaya dzezveupfumi hadzina kumira zvakanaka muZimbabwe. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira uye zvimwe zvinhu zvinodikamwa nevanhu zviri kushayika munyika. Muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio vari kushanya kuZimbabwe. Vanoti mafuta edzimotikari achiri kungotengeswa nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo hurumende yakange yamboti izvi zvichamiswa. Muzvinafundo Masocha vanoti veruzhinji havasisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tabata muzvinafundo Masocha muHarare kuti twinze zvavari kuona munyika.
Chandiri kuona ndechemarwadzo ari kuramba achiwedzera kuvanhu vomuZimbabwe nenyaya yokudhura kwezvinhu mumashopu mese mavari kuendawo muno kuti hazvisi kudzaka zvinhu zvacho. Zvekare hurumende yakanga yambotaura kuti hapana vanhu mafuels magaraji anobvumidza kutengesa petrol nedizeri nemari yokunze yamaus dollars kana yamaranzi, asi handioni chachinja. Unoenda pamafilling station mamwe akati wandiwande avachingoti isu tinotengesa namaus dollar kana namaranzi chete petrol kana dizeri iroro. Saka kuchinja handisi kuona kunyanya kuchinja kwezvakanaka, asi kuti zvinhu zvinenge zvichiitipei. Peturo zvayo nedhiziri zvinenge zvaakuwanikwa, asi nenyaya dzokuti vanhu havasina chivimbo chokuti mangwana zvichawanikwa here, vari kungoenda vachinoenda pamaraini ipapo chero ichiwanikwa kwese kwese. Saka ndo pandoona kuti vanhu havasina chivimbo nehurumende kuti ingakwanisa kugadzirisa matambudziko avo, nokuti havasi kuziva kuti mangwana zviri kuwanikwa nhasi zvichawanikwa zvehere mangwana.
Asi izvo zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuwanikwa hazvere?
Tinoona zvimwe zviri kuwanikwa, asi kubva mavhiki aperayo shuga inenge yanga yakunetsa kuwana kubvira kuHarare kwandandiri uko tinosvikira kumasvingo uko shuga yakunge ichishayikwa. Panenge pachiwanikwawo mafuta okubika unowana pamwe paka pane raini ravanhu ipapapo, zvinei zvichireva kuti mafuta anenge asinganyatsikuwanikwa. Asi kwozoitawo chinokashamadza chokuti unozowanawo pamwe panei pachitengeswa mafuta okubika akati chipei, asi vanhu vanenge vachimatuta vachitonzi totengesera munhu bhodhoro rimwe ramafuta chete. Saka kumafuta nokushuga uko hamene kuti chii chinoita kuti zvisanyanye kuwanikwa sokuwanikwa kwazvaiitwa kare.
Pane chamuri kuona here chiri kuchinja zviri nani?
Handisi kunyanya kuona chiri kunyanya kuchinja zviri nani apa, nokuti kana vanhu vasina chivimbo nehurumende yatinoti consumer confidence iyai, handioni kuti chinganyanya kuchinja zvichiita zviri nani ndechipi. Ndinoona sokuti hurumende ikanyanya kushanda chaizvo chaizvo nesimba kuitira kuti ruzhinji rweZimbabwe huvimbe nehurumende. Tinoona kuti tingawana kuchinja kune kwakanaka, nokuti tingakwanisa hedu kuva maonge kwanisa kuona kuchinja kwakanaka. Asi ndoona sokuti ruzhinji rwavanhu harusina chivimbo nehurumende, ruzhinji harusina chivimbo namabhengi, nokuti kumabhengi ikoko uku ndo kunozonzi mari yako yadai haichakwanisi kutenga zvayaisitenga mari iyoyo. Saka handivoni kuchinja kwezvakanaka, hani kuchinja kuri kutoitika kuchinja zvinhu zvichitorwadza vanhu zvichiramba zvichirwadza vanhu.
Ko, panyaya yeuori munopaona sei? uhori huri kubatsira kuipa kwezvinhu here kana kuti uhori hwave kudzikira?
Ndinoona sekuti uhori huri kuramba huchikwira, nokuti zviri kuitika ndezvokuti vanhu vanenge vari munzara, vanhu vanenge vachinatsokutambura kana vari kumabasa uku, tarisiro yavo ndeyekuti pamwe vangawana chavuviri nokuita uhori, nokuti unogona kuenda kunobhadhara mari kana kumakanzuro kana kupi uku yokuti uzokonektirwa angava magetsi ako kana mvura yako, asi unotowanzi unofanira kupawo mari yokutenda, nokuti woenda kana kunotenga kwaunototenga neus dollar chaiko, unogona kuona kuti instead of US dollar iyoyo ipinde mukambani yakutomhanyirwa naana keshia paya paya, vobva vasiwaipa makadhi avo. Saka handioni kuti uori hungadzaka vanhu vachiva namarwadzo akawanda kudai, nokuti vanenge votoona kuti corruption iyo iori iko kundokuvangatowanawo chaviri chokuti vangakwanisawo kutengera vana kana dhiringi zvaro kana kuendesawo vana kuchikoro kana kutenga bhuku kana bhiro. Saka uori hungambodzaki kana vanhu vasina kunge vakagutsikana nezvavanohora kumabasa kana nemari yavanowana mukutengesa kwavo. Ndiona sokuti uori huri kutokwira ini. Zvekare chinoita kuti hukwire uori uhu, hapana zvatiri kuona kuhurumende zvinoita kuti vacho vanoita uori vanenge vakambobatwa kana kuti vaya vane listi yakambobuda ichinzi vakaexternalize mari kuti vakazodini, hatina zvatiri kuona. Saka chii chingaita kuti uori hupere? Hunotowedzera kana pasina vatiri kuona vari kurangwa?
Avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University kuOhio, vari parunare kuHarare neStudio 7. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Bulawayo 24 ine nyaya pamusoro pevana chiremba avo vanonzi vapa hurumende chiziviso chemazuva 14 kuti zvichemo zvavo zvikasagadziriswa vacharamwa mabasa. Sangano revana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rati vana chiremba vachabatana nevamwe vashandi mune zveutano mukuramwa mabasa. MuNewsday mune nyaya inoti sangano reZimbabwe Institute of Engineers riri kukurudzira hurumende kuti itarisise igokurumidza kugadzirisa zvinhu zvakaita semabhiriji nemigwagwa, nekuti zvinhu izvi zvinoda kugadziriswa nekukurumidza. Bepa nhau reHerald rinoti pane vanhu vakapaza vakapinda mumahofisi eMinistry of Health and Child Care vakaba magwaro nemakuponi emafuta edzimotikari. MuHerald mekare mune nyaya inoti mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vanoda kuti nharembozha kana kuti maselfoni arambidzwe muparamende nekuti ari kukanganisa kuitwa kwebasa. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamga sei vashamarari veStudio 7 navateereri vayo vose. Ini ndinoti vamunangagwa ngavachibva pachigaro, because vanhu vose hatichavadi. Vachamisa vachitonga havo, nokuti itashatirwa vanhu vamwari wee. New currents yavari kuda kuisa iyo haichatobetseri, because hatichadi. Havazvionere kuti vanhu havachavadi. Ndatenda hangu. Inetwa maitindo, ndiri kuRustenburg, South Africa.
Ina ndichina ID. Mapurisa akatora chitupa changu. Vekadyo kubhengi mapurisa pachikato. Hamene kuti vanoda kundoridiriko. Kavandipe kadhi rangu rekubhengi mapurisa pachikato. Ariangadza, ariangadza chongakandimire. Ndovari kutotuma vanhu kucheka vanhu. Vachisungana vachiindisa kukoti zvimosasina basa. Vachipuwa mari nembavha vachimadoro mumabhawa. Matsotsa pachikato.
Mamga sei muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Janet Mangenge. apa unda kupachichi mu Studio 7 tiri kuno South Africa on Petroleum swashangu vendomanjira indiri kuchema nenhau yevana vanachikoro vanahazwi ndachikoro vanari kudzingwa everyday vanari kudzingwa ipa maticha ari kustrike achichi anoda kudzegwa mari tudzeti tosvika kupi ipatichitiza nzvimbo yedu tichiuya muno South Africa nenhau yemabasa Zimbabwe hakuna mari hakuna chii hakuna mabasa tosvikepi tichichema tichahonyara ravo rini tichiita basa yekukurudzira yekusimudzira nzvimbo dzevanhu South Africa ichikura yedu Zimbabwe ichiora saka isu vanhu tofuchati tiwanewo kuti isu vanhu vazimbabwe ndtive tisenzeso tisenzawo munzvimbo yedu tichikudzawo Zimbabwe ndo chichemo changu chandiri kuchema
takadaiko nhaye vatanonoka wande kuno kumasvingo kungochema hamene kuti mabhinya obvepi tine vana vokungochekwa vachihayiwa zvipipipi umwe takatowana angova mabhonzo pamucheke nhai veduwe zesa inomirira kuti vanhu vaurawe herei zesa iyi tanonoka wande masvingo tatambura nezesa wee zvokwadi hurumende yevamunangagwa yotiuraya nenzara tine maofe hanzichitotitsvakira ivo madhona tirarame tinorera nherera hakuna kana chauchatenga tovapei
dai mwari vangopindirawo panyika yedu yezimbabwe zviri kuitika mairi zvinorwadza makadinei vashamarara totienda nefunhu wenyu nenhau dzamuti
mangwanana akanaka mhuri yestudio 7 ini ndinonzi tsungirai Cyprian Dzova ndiri kuwestern cape kufreedendale south africa ini ndinodawo kutenda vatori venhau vanotitorera nhau kuchinaya kuchitonhora mazuva ose vanoita kuti tiwane nhau dzedu ndinoda kutenda Shingirai Madondo anotora nhau ari kuBotswana ndinoda kutenda zveMichael Kariati anotitorera nhau dzemutambo Gandri Maramba Thomas Chiripasi Kiri Mudzamiri Godwin Manguja Mo Blessing Mujoma Arthur Chigoriwa Rutendo Mawero naSisi Marvelous Nhlanganyauye ndichiti rambai makadaro munoita kuti tiwane nhau mazuva ose tatenda
maswereze hama dzangu pastudio 7 apo ndiri kuti inini ndiri kuda kutaurawo shungu dzangu dzipere pastudio 7 pane zviri kuitika munyika musha wedu wemudzi muvhombozi area saka ndiri kuti inini ndiri kuda kuti mundibate utitaure pastudio 7 tikuudze zviri kuitika kuno tiri kuita kunge tiri kumozambique isi tiri muno muzimbabwe that's why tazoitawo mukana wekuti titaurewo nemi mukana totaura nemi ndifonerei kana muine varume tatambura
makadiiko vashamarire vestudio 7 vana mukoma jonga munofara here ikoko
inini ndiri kushushikana zvikuru panyaya ndeibata panyaya yamukoma Obed Masaraura zvinhu zvinondirwadza kuti munhu haukwanisi kuti urwire kodzero dzako kuti vakomana pemunondipowo apa mari yemunondipa iyo munopa vashandi ishoma ndiri kukumbirawo kuti mutiwedzerewo mari asi tiri kunzwa kuti hanzi mukoma Obed Masaraure vakabva vatorwa nevanhu vakapambiwa vakatorwa vakandorohwa kafira mberi zvinhu zvinondibatabata zvisikambotoiti zvinhu izvozvo kana iri hurumende inoita saizvozvoka kudai vari vamwe ndaivakumbirisa hangu kuti dai vaigonawo kusiya tsika yakadai ngeiyoyo because zvinhu zvisina kunaka zvekuti munhu haufani kuchema kuti zvendiri kupiwa handisi kuguta ndiri kukumbirwa kuti mundiwedzerewo onzi haufani kutaura kuti handisi kuguta zvaupiwa izvo unofani kuti utoguta izvozvo zvinhu zvinondikwadza izvozvo zvinhu zvakaipa zvisingaiti ini zvangu ndinobvangu ndiri pachiping apo izvi ndiri muno Pretoria South Africa ndokwendiri izvozvizvi
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo Aya mashoko avo asine ndi chokuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Itai mameseji enyu kuti ave mapfupi uye moedzavo kutiudza kuti zvinhu zvingagadzitswa sei munyika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muSudan akanda husi hunokatikidza muvanhu vange vachiratidzira murunyararo muguta guru renyika Khartoum, pakafa vanhu vana. Vanhu muSudan vari kuda utongi hwevanhu vasiri vechiuto. Sangano reSudanese Professionals Association, iro riri kutungamirira mukuratidzira uku, rati kuratidzira uku kuchaenderera mberi kusvika mauto aisa simba rokutonga mumaoko evanhu. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nesvondo vakati kwemakore mazhinji Mexico yange isingashandi neAmerica mukedza kumisa vanhu vanopinda nemuMexico vachienda kuAmerica. VaTrump vati vane tarisiro yekuti chibvumirano chitsva pakati penyika mbiri idzi chichabatsira kugadzirisa nyaya iyi. VaTrump vati kana Mexico ikarega kumisa vanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica, vachadzika mitero pazvinhu zvinobva kuMexico zvichinotengeswa muAmerica. Makaterera kuStudio 7, tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kutanga mwedzi uno, nhandare yendege yeguta reLouisville mudunhu reKentucky, Louisville International Airport, ichange yava kudaidzwa kuti Louisville Muhammad Ali International Airport. Meya veguta reLouisville vaGreg Fisher vanoti Muhammad Ali aive munhu wevanhu vese pasi pose, asi guta rake raive rimwe chete reLouisville. Muhammad Ali, uyo aitya zvikuru kufamba nendege, akashaya musi wa3/10/2016. Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira mitambo yakasiyana siyana, tafadzwa munjanja anogara kuOklahoma, anoti zvinofadza kuona munhu achirangarirwa zvakadai nekuti akaita zvinhu zvakanaka muupenyu. Munjanja ati kunyange hazvo Muhammad Ali akashaya makore mazhinji apfuura, achiri kungokashamadza vanhu pasi pose nazvino wese.
City of Louisville yakachinja zita reairport yavo kuti ive ichizonzi Muhammad Ali International Airport.
Sei vakachinja zita reairport iyi kuti izikanwe nezita rava Muhammad Ali?
Kuchinja kwawakaita zita reairport iri kwanga kuri kucherechedza mukurukuru wemutambo weboxing waMuhammad Ali, kuwapa ruremekedzo nekugona kwawaita mutambo uyu, but chikurusa kuunganidza kwakaita waMuhammad Ali vanhu vakasiyana siyana all over the world vachiwasapotawo nemutambo wavo, uyezvewo neroo yakatambwa naWaMuhammad Ali kune anonzi macivil rights movement in the 60s. Ndichowo chezvimwe zvinhu chakaita kuti varemekedzwe kuti vapiwe zita reairport. Biri yavo yanga iri yeboxing, yaiunganidza vanhu vanobva munyika dzakasiyana siyana panguva yavaiona mutambo uyu.
Pane zvamungatiudza zvishoma pamusoro paVaMuhammad Ali here?
WaMuhammad Ali wakazvarwa muna January 1942 musiti inonzi Louisville. WaMuhammad Ali wakazvarwa nezita rekunzi Cassius Clay, ndoranga riri zita ravo rekuzvarwa. Mugore ra1964 waMuhammad Ali ndopawakachinja kuva muMuslim, ndokwawakajoinawo Muslim religion, ndopawazochinja zita ravo kubva kuna Cassius Clay kuenda kuna Muhammad Ali. Tingati muchidimbu background kana kuti kutangawo kwakaita upenyu hwamu waMuhammad Ali zvichizo sanganisawo ne civilized movement akataura kuhwina kwawakaita boxing zvemukurumbira.
Iwo upenyu hwavo hwakanga huri huchine mukaka here?
Ndingati nguva yanga yakavaomera waMuhammad Ali yakauya muna 1964. Muna 1964 ndo nguva yaitsiritsidza hondo yeVietnam. WaMuhammad Ali mugore iri vakaramba kujoina United States Army nepachikonzero achiti vanhu vatema wanga wakatsimbirirwa, saka wanga wasingaoni zvichikodzera kuti ivo vanhu vatema vari kutsimbirirwa ava vaende kunorwira nyika yeAmerica vachizonofirawo musango, uye zvavanga vasingasapoti hondo yeVietnam iyoyoyi.
Nyaya yechitendero chavo chechimuslim yakambonetsa zvikuru. Sei vakazvipedzisira vava kudiwa nevanhu vakawanda pasi pose?
Munguva yacho nemakore acho vanhu vaimiririra kodzero dzevanhu vatema vanhu vairespektwa sterechi. Tikati nemaAfrican countries even nevanhu vanga vasvika bvumiranowo nezvinhu zvanga zvichiitika muAmerica. Saka vane vanhu vakawanda vakavatedzera nedecision yavakaita iyoyo.
Anofarira mitambo yakasiyana-siyana Tafadzwa Munjanja achitaura parunare kuOklahoma neStudio 7.
Chema, ini nda chema, nini wagafa,
ngati peipa idindi, baby, tuenda.
You and me, Chete, a panting at the nete, Tega, Tega.
No one's a person in Savannah, too. But not enough in money. No Mutauro, Kobago, Haman, Shamani. But to tell it to Takafari, one got the name. Got the farmers educated them, but in Baramari.
In a different Nakasia, one in order. Rudo Wangu, in all pile. Baby, a panaching of Jota, and the Bakusi and the Nata.
So no doubt.
Munya mufaro hona tunjiva dadzi wona vero redora rira gatite jatai vavarira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti rinoda kubatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti ruzhinji rwevanhu muZimbabwe harusisina ruvimbo nehurumende pamwe chete nemabhangi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soku isika tise.